Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 15/2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revarairidzi riri kupemera zvimwe zvikoro mhosva yekubhadhara vamwe vabereki kuti vapinde mumisangano isingazikamwi nevamwe. Sangano reApex Council rinoti hurumende haiti kunzwisisa zviri kusangana nevashandi vayo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nengo dzaro hadzisi kuenda kubasa kutangidza nezuro pamusoro penyaya yemihoro nezvikwaniso zvevadzidzisi pamabasa. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro zvave kusarudza vabereki vekushedza kumisangano zvichivabhadhara zvichisiya vamwe kuitira kuti zvizvonyiye pakuti pakaitwa musangano nevabereki vakabvuma kukwidza mari yedzidzo. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe zvizhinji.
Hurumende yakataura through acting minister Professor Mugwira wekuprimary and education, primary and secondary education kuti ichabvumira zvikoro kuti zviinkirize mari nokuti yati inoda kutedzera market forces. Asi tinoona sekuti hurumende yaita mateya pakuti inoti inoda kubvumira zvikoro kuti zviinkirize mari because zvinhu zviri kudhura and zvikoro hazvina zvitoro kana kuti hurumende haina zvitoro. Chatinopokana nacho ndechekuti izvozvo hazvifani kuti zvibvise urongwa hunotevedza kana maschool fees achikwidza. Chokutanga ndechekuti maschool fees asati akwidza, 20% yavabereki vane vana vari pachikoro vanofanira kuti vaite musangano votenderana kuti vanoda kuti vakwidze nemari kana nepercentage yakadini. Saka zvaakuitika ikozvo ndezvekuti zvikoro hazvichatevedzi mutemo uyu. Zvikoro zvaakungopa vana vechikoro pavanovhara tsamba dzinoratidza kuti mari dzakakwira kubva pakadai kusvika pakadai. Saka hurumende inenge yatadza kuprotekta zvikuru sei vashandi nokuti zvikoro iko zvino zvakakwidza mari dzeschool fees nemari dzinosvika kuma 7000 mamwe ma 10000 nekuma 15000 dzichibva pa less than 2000. Izvozvo zvinopa kuti zvikoro zvingozviitira mari dzokukwidza hazvienderani nemutemo uripo.
Hurumende yanga ichifanira kudini apa? Manga makatarisira kuti idini?
Hurumende yanga ichifanira kuti yaona kuti mutemo wokuti vanotungamira zvikoro vaita musangano nevabereki vane vana vari pachikoro watevedza. But zvaakuitika ndezvekuti zvikoro kuda nemari zvinosvika zvombopawo kumborumisa chibhanzi vamaprovincial directors. Tozoona zvikoro zvavatova nemaapproval ekuinkiriza mari tisina kuita musangano savabereki pazvikoro. Saka ndonyaya yanga ichifanira kuti hurumende itarise kuti zviri kumboitika sei ichiprotektawo vana vavarombo nokuti zvazvinoreva nezvokuti vaya vane mari ndo vavakwanisa kuti vaendese vana vavo kuzvikoro. Chimwe chaakunetsa ndechekuti varairidzi vanofananga vanotichawo muzvikoro umu vabereki nekuno rumwe rutivi. Asi hurumende haidi kuona mamarket forces pakuinkirizawo mari yavarairidzi yavanotambira, inongoona mamarket forces kuinkiriza maschool fees. Zvazvaakureva nezvekuti kana varairidzi vachienda kuzvikoro izvi kunodzidzisa vanenge vasiya vana vavo kudzimba, Saka zvino zvoita here kuti murairidzi osiya mwana wake kudzimba achinodzidzisa vana vavamwe. Saka zvinongoreva kuti zvichazvimbira education system varairidza vakwanisa kuti vanodzidzisa vana vavamwe ivo vavo vagere kumba.
Munoti kuvabereki vane vana vanga vakatarisira kuenda kuchikoro uye moita sei nenyaya iyi?
Varairidzi vane right inonzi right of dispute nokuti vakaderedza mari dzavarairidzi kubva pa 500 US kusvika pa 30 US. Saka vachakwanisa kuti vaendeserewo vana vakuzvikoro. Naizvozvo varairidzi vakwanisa kunge vachienda kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vasingakwanisi kuenda. Ndosaka varairidzi vakatora chisungo chokuti havasi kuenda kuzvikoro nokuti havanganodzidzisi vana vavamwe vavo vasara kudzimba.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Shou, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Gurukota rezveupfumi muzvinafundo vamutori Nyuve nemuvhuro vakazivisa kuti hurumende yakanga iine chido chekugadzirisa matambudziko evashandi vayo kuburikidza nekuvawedzera mioro yavo vachiti nyaya iyi ichagadziriswa mumasvondo mashoma anotevera. Svondo rapera hurumende yakanga yabvuma kuwedzera vashandi vayo mihoro inoda kusvika kuzvikamuzana kubva muzana kumushandi wepasi, asi vashandi vanonzi vakaramba kuitambira vachiti vanoda mari dzavaitambira muna gumi guru 2018 dzichienzaniswa neuremu hwedhora rekuamerica kumabhanga pasuvaro. Munyori wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vari kushungurudzika zvikuru nezviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende haisi kunzwisisa zviri kusangana nevashandi vayo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vashandi vari kushungurudzika nemamiriro akaitazvo nemashoko ari kubva kuhurumende anoratidza kuti hurumende haisi kunzwisisa zviri kuitika kuvashandi, nokuti kona vashandi vanonzwa nenhamo. Nhamo yatekeshera mudzimba, vana havachazivi kuti vodini navo kuti vaende kuzvikoro, ivo kuti vaende kumabasa havachazivi kuti vodini, uye mari yacho iri kutaurwa kuti tinogona kupa vanhu haisi kana kutombobetsera kuti ingatomboyatanga kugadzirisa dambudziko riri kusangana nevashandi. Saka vashandi vari kushungurudzika nokupererwa nechimiro chakaita zvino.
Tiri kuona kuti vashandi vehurumende vakawanda vari kuchema nenyaya yekuti iyo iri kunzi nehurumende cost of living yavarodawo kupa imari shoma isina chainotenga zvakare kana kubatsira mukutambura kuita vashandi. Muri kutambirawo sei nyaya iyoyi misesangano?
Isu takatotora danho rekuzivisa hurumende kuti kukundikana kwevashandi kuida kumabasa kuchawedzera zvakapetwa kudarika zvanga zvazviri kuburikidza nemari yavari kupa vashandi. Kuti izvozvi kutaura kuno, mushandi wakawana mari inoita 800 RTGS muna December kuti akwanise kuti amuruke paari zviri kurema hazvisi kutoitika. Vashandi vari kuti zvino kana zvadai toita sei, tochemerepi kana hurumende yatifuratira sezvizvi? Ndo isu tovatungamiriri vana vashandi tinogona kungotora zvinobva kuvashandi. Vashandi vari kupererwa, vari kushaya kuti danho ratingatora chairo chairo ringaita kuti hurumende inzwe zvichema zvedu nderipi. Ndopatova nedambudziko rokuti tigare pasi timbopangana kuti zvingamboitwa sei chaizvo.
Takanzwa hurumende ichiti vashandi vachatanga kuwana mari idzodzi dzecost of living nhasi, zvaitika here izvo?
Ini semushandi wehurumende yangu handisati ndaiona, handina hangu kunzwa vamwe kuda tichapindawo mukupera sezvo zuva risati rapera. Hatigoni kuti hazvisati zvaitika kana kuti zvaitika. Dzimwe nguva tinongozonzwawo patinomuka paya vamwe achiti yangu yakazoreflekta makumi madeko, yangu yakazodai. Saka hati ini hangu handisati ndaiwana.
Munotarisira kusangana riini nevamiriri vehurumende zvakare?
Musangano watakaita svondo rapera nechishanu wakapera tisina kupanana chitsidzo chokuti tichasangana riini. Saka ndinganyeba tichatongomirira muivo kuti vachaonawo here kuti zvinoda kuti zviite chindu chindu kuti zvinhu zvidzokedzane kana kuti vagotikasira kutindana. Tazwayo min kuhamisa wajitwe vanhu vanofanira kuti varambe vachitaurirana iwo vatulinuwe kudaa vari kuvataurirana kuti ndovanoti vatinotaura navo isu vatinoregojeta navo vanonoturirawo zvatinenge tataura navo kuna vanava muturi ivava kudaa vane zvavari kuronga tangomirira iwo.
Munyori mukuru weApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa arambidza bato guru rinopikisa reMDC kuita musangano waro nhasi apo mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vange vakatarisirwa kuzivisa gwara richafamba nebato ravo pamwe nezvirongwa zvavachaita gore rino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano weStanding Committee yebato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLokutamborinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
Kuna magetsi, zvikoro zvavhurwa, hana mari, hakuna chiripo, vanhu havana kana chavainacho, nyika iri kutambura. Saka vanhu varoda kunzwa kuti utungamiri weMDC uri kuti kudii. Paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite kwana, ndopanga vachida kusesetura neutungamiri weMDC kuti tichaita serwendo runo. Iplan yeaction yeMDC yegore ra 2020. Asi mapurisa aramba event yata hanzi nekuti chikoro zvekuvhurwa svondo rino event yata haikwanisi kuenderera mberi. Asi chatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro, bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunge ari kunoti mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro, saka tikusha kuti mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
VaTamborinyoka vati musangano uyu hauchaitwa nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa. Vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezvaakaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika.
Takamboona zvakaitwa kugwerera pera muna 2019. Vanhu vemDC vakadashurwa, vanhu vezimbabwe vakadashurwa, vakashungurudzwa, vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzeri dziri murunyararo muHarare, nana Bhuruwayo, nana Gweru, nana Masvingo nebamutare. Zvakarambidzwa izvozvo mwedzi wanyamafufu gore rakapera. Takaona rezhimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo. Saka tati haiwa, tikuvapa mukana wokuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri. Asi sekutaura kwandamboita, tikuongorora semusanga tawirana kuti tinosvika rinhi kusvika rinhi tichiteerera mitemo isina musoro.
Vati musangano uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva. VaTamborinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sesangano remagandanga uye iri kuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro.
Vakaramba zvatoda kuti ane musi wechipiri muchaona zvatichaita. Ndonyaya iri kupinda munyaya yatu kuti tiri kuongorora kuti kusvika zvarinhi tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzero zvedu nekuita maactivities edu anorwiswa nebumbiro remutemo yezimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wezimbabwe republic police assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ave kumbunyikidza MDC.
Zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe yenyika yakasununguka, vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana. Tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika. Nebumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro. Saka zvinhu zviri kunze kwemutemo zvinji.
Muna Nyamavhuvhu gore rapfuura ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika muna Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano revanachiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rakasarudza bhodhi idzva richiti Dr. Fortune Nyamande ndivo sachigaro wavo. Mudeli News vanoona nezvekufambiswa kwemabasa evechidiki vezanu PF vaGodfrey Senengamu vadzokororazve mashoko avakambotaura ekukurudzira nhaurirano pakati pebato ravo rezanu PF neMDC. MuHerald mune nyaya pamusoro paBishop veAnglican vekumanikaland Eric Ruona, avo vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori maererano nemari inoita mazana manomwe ezviuru zvemadhora. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukasei mukomata nokawande paStudio 7 apo. Totenda zvedu nechirongwa chamunotipa chinodzi kuti vanzoko dzemazuva ese. Ndini kuita ndiri kupa masvingo apo. Ndinoka chikamaro zvishuwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutulinyo kuti kana uchiita zvinhu zvaunombonyatsogaya here chaizvo chaizvo kuti vanhu vari kurarama sei. Ukatarisa izvizvi vari kuti vanoda kuwedzera mari yemuhoro yevashandi nezvikamu zvisingasviki 100%, asi ivo zvinhu zvavo vanokwidza nemore than 300%. Mafees emumakoreji akakwira gore rapera nemore than 350%. Izvizvi vari kuronga futi kukwidza nemore than 300%. Mafizi akari iwayo, asi ivo kana vachiti vari kuwedzera vashandi mari, vari kuwedzera vashandi mari inokwana kuita 97%. Vari kudaiva kuti varayiridzi vakwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro, kana kuti ndezvongoti varayiridzi vangoitawo community service vachingobatsirawo zvavo community kwete kuti vanhu dziendeswe kuchikoro. Ndati ndibvunzewo ipapo kuti kana vachizviona kudaro vanozvionawo sekuti zvinhu zvinoita here kana kuti kwete.
Manheru estudio 7 najonga kandimire. Munogona nekutiponyusi muri kubata basa panyaya yesituation iri muzimbabwe. Ngavarambe vachiwedzera panyaya dzematichers kuti ndakumabasa avarambe vachiwedzera especially vese apotoshaya kana one anoenda bhose. Zvanyanya zvinhu izvizvi, hakuna anombodzingwa basa, hakuvhundutsira, vakangorega vese vakangobatirana pamwe, hapana anorega. Zvamonika mutsvanga izvo ndezvekuti obviousi ka mabeds of same feather they flock together. Saka pane chavangataura Monica mutsvanga ngaanyarare zvake. Inonsense batana kwekuti kana saka what is the people sakatiri holiday yacho kana achiziva kuti ari pabasa dei akangoti tisinasi vasina kumbotiudza nezveholiday zvepose. Right now everyday zvirikunzi vambomira zororo vambodidi. Saka tinonsense tawanazvo manyezi. Ngaitiri kuriwa kadonyarara ngarege kutaura bhosi, hapana chaari kutaura, zvese zvakangofanana. Maita basa Liberty Padendron South Africa.
PaStudio 7 muri sei sei vana mukomata nonoka hwande, vana Blessing, vana Sisi Mavhe. Aiwa tinotenai basa rese nevese vandasiya. Ini ndoona kuti nyika yedu inenge yazoenda kumagumo, nyika yeZimbabwe. Vakomana vezanupiefu vanotanga nguva vasingazvizivi kuti kune nyaya yenharurano nematicha kuti vadzokere pachikoro. Vanotanga kuzomhanya mhanya kuti chikoro zvabvurwa iki zvino. Zvinoratidza zanupiefu haina kana pfungwa, kutopererwa ikukuyakuya. Havana kana order zvinhu zvavo zvavanoita. Nhasi anonzi ari kulivhi, mangwana azouya pabasa anzi adzokera kulivhi kezi naenda kuwe. Nyika iri kutongwa ndonzi madhaka ari kuitwa nana EDL. Havana kana mwoyo nevanhu vanavo. Kungomhanya pese pese kwaenda nechiri kuitwa chachachacha, hapana chiri kumboitwa navarume avo. Vauraya vanhu vakawandisa, vaparadza dzimba nekuda kwekutambura kwenhamo, dzimba dzakawanda dzaparadzwa. Vana vakava ike zvino vanhu vanochikoro vatokwadzwa njere dzavo nezanupf. Generation yekudzidza hapana chavachadzidza. Maticha nyangwe akavafosa kuti vadzokere kuchikoro, hazvibetseri kuti muticha adzidzisa nenzara, hapana chaanombodzidzisa. Saka hurumende inoda kutosungiswa chaichaya bhozi ikuchikora kodzero dzevana nedzikodzero dzevashandi nedzikodzero dzevana vezimbabwe.
Akadii mukomatanonoka wande, tinokumbirawo kuti veduwei pamunotorawo vanhu paya paya Zameo kuti mutoro wakadzi, mutoro ni warume. Sometimes nongonzwa varume gandwa anenge achingotaura ofungwa dzaureta kuti isusu vakadzi atinaondwa tinofunga. Ndoda hangu kutaura nenyaya ya MTC inotungamirwa navachamisa. Kuti ivo vanongoramba vachikumbira mvumo kumapurisa. Mapurisa vanonatso kuziva kuti haambofi akavabvumidza. Iwo President Chamisa, mutungamiriri wevanhu, vadiniwo vakateerera zvinhu zvinotaura vanhu. Nokuti chandinoziva ndi zvinonzi simbi inorwa ichapisa. Vachamisa vari kuramba vachingoverengera, vachingoverengera. Gore rakapera iri rakangopera vachingoti mirai tichazodai. Zvinenge zvinezvi zverototanga vatotanga kudai vachitorambidzwa kuti nemapurisa. Handioni kuti pane chinobuda. Chadzikana tese tatitozoneta kana kuti tachitozofa nenzara vachingoti kwai tiri kukumbira mvumo kumapurisa. Mapurisa acho avanonatso kuziva kuti haasi akavabvumidza. Mapurisa ndaa munangagwa. Saka ndino ini nahangu chandiri kufunga ka zvemapurisa izvi zvakakona vachamisa. Chitsvagaiwo imwe plani. Mombosiyana naye mapurisa iyi nokuti muri kutotamba nemadhaka pasina mvura president vedu. Tinokutsigirai chaizvo bhati kana mukangoramba manje muchingoti tiri kukumbira mvumo, tiri kukumbira mvumo. Pane pamwe pokutika munofangwa kuona kuti vanhu vacho vamuri kushanda navo vakaita sei. Nokuti mapurisa aendeye zano. Saka hamufi makambobvumidzwa namunangagwa. Hamufi makabvumidzwa namunangagwa.
Makadiko pastudio 7. Ndiri mukoma nawo yandadzoka zvekare futi pastudio 7. Apa haida ingozviziva zvangu kuti munangagwa mavhiki ake matatu akataura yatanenge gere panyika. Handibuda handibudi. Haa ndaingoziva ndikunyepa. Hai baba varoda ndege zvavo. Ava aiwa vari bhizi nezondo mundege imomo ivo vakati kwatiri lema veji nemuriwo. Asi zvichasvika chete. Ndaraiziva kuti kunova mugabe zuva richasvika. Tatenda hangu munangagwa richauyawo rako. Ramba wakamirira uchariona.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Rekati mbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSouth Korea vaMoon Jae-in vati vanoda kuti nyika yavo isapomirwa mhosva yokuputsa zvirango zvakatemerwa North Korea nekuti vanoda kuti vadzidzane neNorth Korea zvinogona kubatsira mukutangidza zvekare hurukuro pakati peNorth Korea neAmerica pamusoro pezvombo zvenuklia. Sangano reWorld Health Organization razivisa kuti rawana chirwere chakafanana neche sudden acute respiratory syndrome kana kuti SARS mumuri imwe chete richiti munhu akange ari parwendo kubva kuChina akaendeswa muchipatara muThailand zvondo rapfuura. Vanhu makumi mana neumwe vanonzi vakabata chirwere ichi asi umwe wavo akatofa nemusi wechina. Muchikamu chino tiri kutarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vatanhatu vebato reDemocratic Party vari kukwidzira mukana wekukwidzira utungamiri hwenyika kupera kwegore rino. Nhasi vachiri pakati pegakava kana kuti debate rinotarisirwa kuve nemutsindo mukuru sezvo riri iro rekupedzisira vanhu vasati vatanga kuvhotera vavanoda kuti amirire bato reDemocratic Party. Vanhu mudunhu reIowa ndivo vachatanga kuvhota munyika yose nemusi wakukadzi 3. Tabata vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipodendere, kuti vatiudze zvavari kunzwa.
Vatanga nenhau yehondo kuti kana iwe ukaitwa mutungamiriri wenyika unosarudza sei hondo dzaunoenda. kazhinji tinoziva kuti ma Democrats vanowanzo kupoza kuenda kuhondo. Vazhinji vavo vanga vachitaura ivo kuti vanotanga vataurana neCongress vasati vaendesa vakomana nevasikana veami kuti vanorwa. Pazonyanyisa kuva nedebate yanga iri nyaya yekuti ko zvoitwa sei nemasoja ariko izvezvi kumiddle east. Vazhinji vanhurume vese vari pastage vanga vachiti tinobvisa vashoma vashoma, asi muzvare Elizabeth Warren vati ivo vanenge vachida kuti tidzose vanhu vese vari ikoko kumba. Vati havaone pane chikonzero chekusiyira maamerican troops ku Middle East nekuti hondo dzacho dziri kuramba dzichingoenderera hadzisi kupera. Imwe nyaya yambonakidza ndeyekuti vaJoe Biden navaBernie Sanders vanga vachidzoserana dzoserana pakuti kweiwe wakavhotera hondo yekuIran yekuIraq, iwe wakavhotera hondo yekuAfghanistan, kungorakidzawo kuti vava vanhu vava mugovernment kwenguva yakareba vese more than 30 years. Saka vane mamistakes mazhinji chaiwo avakaita, avachafanira kunge vachizotsanangudzira maamericans. Asi ndinoona sekunge vese vari kuti vaTrump vadzosera basa rekuIran kumashure rekuita denuclearize Iran nekuti Iran yabva yati aichaita nuclear deal, America yabuda munuclear deal racho. Asi vese vari kuti ivo kana vachizenge vave kutungamirira wenyika vanoona kuti vanokwanisa kutaura nemaallies ekueurope kuti nuclear deal idzoserwe pakare.
Dibheti ranhasi iri rakasiyana namamwe madibheti here ari kuitwa nevanhu veDemocratic Party?
Iri ndo rekupedzisira. Rakasiyana pakuti hapasisina munhu watinoti anobva kuminority group. VaAndrew Young ndokuzoti vachiri kuavapo apa even though vachiri kurana. Chimwe chakanyanyisa kusiyana ndechekuti raitwa after zvakaitika kuIran zviya nekuIraq. Saka rine nyaya dziri more current dzekuti vanhu vange vachitaura. Asi sezvo riri debate rekupedzisira zvinonzi izvo, anenge ahwina debate iri ndiye anowanzozohwina primary election ichange iriko muna February kuti maDemocrats asarudze kuti achanga akavamiririra achirwisana navaTrump muna November ndiani.
Pari zvino munoona sekuti zvakamira sei, wamungati ari mberi ndiani?
Pakaoma. Ndinoona sekuti base yemaDemocrats vanogona kunge vachida vaJoe Biden, asi vaSanders havasi kumashure uye muzvare Elizabeth Warren vanenge vari kudzokowa.
Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts, Dr. Chipot Endere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Zvanzi musapfeka masuti musina shangu. Enzo Smart inotangira kutsoka. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revarairidzi riri kupemera zvimwe zvikoro mhosva yokubhadhara vamwe vabereki kuti vapinde mumisangano isingazikanwi nevamwe. Sangano reApex Council rinoti hurumende haisi kunzwisisa zviri kusangana nevashandu vayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
So we see